kumasare dzimosha then tichida unonzwa kuti dare ringati chipomusoro pebill ratanga chiapply dare rakwanisa kunzwa chichemo chedu tichitarisa kuti panenge wakasungwa apo vari kuda kukondestawo pamaelections emastudents representative pathe University of Zimbabwe apo musi wa28 so wanzwa chichemo chedu tichitarisa navo futi nemamirira zvakaita kuti aiwa vanange vavane mukana wekuti vanorepresenta yunivhesiti yavo ende vachipawo vadzidzi mukana wekuti vasarudze vanhu vavanoda izvo zvinova zvinokurudzirwa pakufambisira donzvo redhemokrasi munyika yedu
tichitarisa mhosva dzavari kupomedzerwa neurongwa hwekuenda kumberi mava kutarisira zvipi
zvatava kutarisira ndezvekuti munguva inoteera ini ndeyekuti mayunivhesities kana tingati ava vanotitungamira kumayunivhesities tichikumbira kuti vaedze nepavanogona kuti ngavasange vachipindira munyaya dzevadzidzi ichi zvinova zvinhu zviri kuzokanganisa sarudzo because tichitarisa maelections emastudent representatives ndeyekuti tichida kupa vadzidzi mukana wekuchuza ava vamiririri vanozokwanisa kushidza zvichemo zvavo ikoko saka maadministrations kana iva vatungamiriro vemainstitutions ekudzidza itaya tertiary institutions kana vachizopindira munyaya dzakadaro manje vanolimita ukoro kujanyirira vana kunge vachiita sarudzo dzavo musina sarudzo dzakarerekera kune rimwe divi but vachiwapa mukana wekuti vanosarudza vakasununguka saka isu zvati kutarisira kumberi uku ndezvekuti nyaya dzakadai so kana kuti maissues iyaya atakatarisana nawo haatingapfanhuri tichimatarisira kubva kune vatungamiri vemainvestments because tikutaura kuti isusu tikufamba nedonje rekuti tinofanira kunge tine dhemokrasi vanhu vachikwanisa kuita sarudzo dzavo vadzidzi vaikwanisa kuita sarudzo dzavo pasina kudzvanyiriro oro pasina kunge sarudzo dzakarerekera kune rimwe divi
ndingangopedzisirawo ndichibvunzawo kuti idzo gadziriro dzesarudzo dzamataura dziri kuuya idzodzi dzave papi
gadziriro dzedu dziri kufamba zvakanaka tiri kufamba tichitaura nemastudents tichivatsanangurirawo donje redu zvatiri kutarisira kuti zvinge zvichiitika maerero nezvatinosangana nazvo pamayunivhesiti yedu kana panzvimbo dzatinodzidzira saka sarudzo dzedu idzo dzinenge dzichiitwa musi wa28 tichigadzirira kudaro isu sezinaso tikuti aiwa zviri kufamba zvakanaka because donje redu rimwe chete isu sezinaso tinofamba nekuhwina ende our motto is the same thing chiti aiwa victory is certain zvingave zvingada kutikanganisa kana ukada kutirwisa but sezinaso donje redu rimwe chete tinenge tichingohwina chete bhosi chedu kumirira vadzidzi ende vadzidzi chete